Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, February 10th, 2020, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
On Live Talk this evening, we are talking about the political situation in Zimbabwe.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-1540 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com. And if you have just joined us this evening, we are talking about the Rand Corporation's report indicating that the political situation in Zimbabwe is worsening.
The Rand Corporation, which conducted research in Zimbabwe between July and August last year, has released a blistering report criticizing President Emmerson Mnangagwa's government for failing to implement social, economic, and political reforms as promised before and after the ouster of the late former President Robert Mugabe in 2017.
The Rand Corporation says in its report, quote, although Mnangagwa has deployed flowery reform rhetoric, his administration's piecemeal actions belie any movement towards genuine political or economic reform. Repression has increased and the economy continues to sink. With the old guard and military still firmly in power and both benefiting from patches atop the highly cartelized and patronage-based economy, genuine reform is unlikely in the next 1 to 3 years under present conditions in Zimbabwe. End quote.
It further says politics and economics are intrinsically linked in Zimbabwe, and the country will be unable to recover unless the two sectors are addressed in tandem. The Rand Corporation adds that to help the economy recover from years of mismanagement, corruption, and state violence, international actors, including the United States, would be wise to push the government in a coordinated fashion to implement genuine political, economic, and security reforms.
It says despite a brief government surplus and the introduction of a new currency aimed at capping inflation, the economy is again close to collapse. Zimbabwe is suffering from fuel, food, and electricity shortages reminiscent of Zimbabwe's political and economic crisis in the mid to late 2000s, says the Rand Corporation, noting that reforms so far have been too cosmetic.
Meanwhile, President Mnangagwa is attending the African Union Summit in Ethiopia, where he told other African leaders that his government is engaging opponents under the Political Actors Dialogue in an effort to widen the scope of democracy in Zimbabwe. Let's take a listen to what President Emmerson Mnangagwa said at the African Union.
Solidarity with the people and governments of the Sudan, South Sudan, Somalia, Burundi and Cuba, who are equally suffering from similar unilateral sanctions. These imposed sanctions have been on for 2 decades now. The European Union has taken positive steps to repeal their sanctions regime. We urge them to complete the process by removing the remaining measures against Zimbabwe. My administration has re-engaged the EU and USA with a view to normalize our bilateral relations and they put the past behind us. In our quest to enhance national cohesion, unity and political tolerance, we have established the Political Actors Dialogue Platform, which brings together the various political actors in our country.
We were hearing there from President Emmerson Mnangagwa speaking at the African Union Summit in Ethiopia.
Yes, urukandaba lichona njalo lapho khona endaweni zonke ke zomhlaba esiyeneyo. Lamhla ke ku Live Talk sixoxa ngokwethulwe iRand Corporation. iRand Corporation siyakwazi ukuthi khona khona lapha kule Melika ngabantu abasebenzela bebodwa ababanjwa ngomkhala ukuthi benzeni. Benze uphenyo eZimbabwe kusukela ngoNtulikazi ngomnyaka ophelileyo kusiyafika uAugust. So ke bathe obakubone khona ngale kuyethusa kakhulu ngoba abantu bancindezelwa okunye okumangalisayo. Bathi konke khona okukhulunywa nguMnangagwa ukuthi uyatshintsha kumbe uyaguqula okutshiyeneyo kungani kungamanga. njalo nxa sibekhangela sibili babona ngazani akusoze kube lenguquko eZimbabwe kuze kulungiswe izinto eziningi ezigoqela ukhetho lokuthi kambe ibutho lingena njani kwezombangazwe. Baphinde bathi nje nxa bekhangela ezombangazwe lezomnotho kuyahambelana, ngakho ke nxa kulungiswa kumele kulungiswe ndawonye khonoko. Baphinde bakhala kakhulu sibili ngokuthi kukula kokuthi kungenza ukhetho eZimbabwe olubuyayo kodwa kula nto enhle ezaphuma kukhonoko. Uphenyo lwabo lolu iripoti le esiphumile ingaphansi kwesihloko esithi A New Zimbabwe Assessing Continuity and Change After Mugabe. Yebo kabezu kwandaba, ngenani kuhlelo sixoxene ngodaba lolu.
Aiwa kuneawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika apo sangano reRand Corporation riri muno muAmerica rakaita iro yatingati iye survey ikataura iwe kuti zviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Aiwa, hurumende inogona hayo kutaura zvakanaka asi zviri kuitika munyika hazvisirizvo zvanga zvakatarisirwa nekuti vari kuti ivo hurumende inotaura emanyautsa mukanwa akawanda chaizvo asi ukazoenda unoona kuti upfumi huri kuramba uchienda kumawere uyezve pari zvino vanoti ivo vechiuto ndo vanyanyo wanda mumabasa akawanda zviri kuita izvo kuti zveupfumi zvisanyatsobuda pachena zvakanaka. Atanzwa zvakare panhasi tichange tiri kutarisa zvakare zviri kubuda kumusangano weAfrica Union kwanga kuine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vataura ivo vachiti ivo vane nhaurirano dzavari kuita songa kutaura kuti vari kuita nhaurirano idzi pasi pemubatanidzwa wePollard. Vachitaura zvakare vachichema-chema kuti zvirango zvakatemerwa nyika ndo zvimwe zviri kuita kuti upfumi hurambe huchienda kumawere. Saka pindai muchirongwa tionesane ipo pano kuti imi munoona sei zviri kutaurwa nesangano iri reRand Corporation riri kuti zvinhu zvazvakatarisirwa kuti zvisanduke pakabviswa vaMugabe muna 2017. Hapana chatichasanduka, zviri kutoramba zvichienda kumawere uyezve vari kuti ivo vanhu vari kuramba vachitowanikwa vachimbunyikidzwa kodzero dzavo. Saka vari kuti ivo nyika dzakadai seAmerica nedzimwewo dzinofanira kunge dzichiona kuti muZimbabwe maita imo utongi hwejeketere. Saka ndo zvatiri kutarisa ipo pano. Saka pindai muchirongwa kana muchinyora manumbers enyu, ibvai manyora imi makaisa macode numbers enyu kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Yeah, I think right now we've got our first guest, and that is Mr. Philip Kaule, who is in the ZANU-PF structures. So he is in Cholocho today, and I'm told it was raining down in Cholocho there. Philip Kaule, how are you, sir?
Fine, good. Thank you for having me.
Thank you so much. Can you reduce your radio, if you can, the volume?
Yes, I can.
Yeah, it's giving us...
Let me try.
Okay, it's giving us some feedback. Okay. Yeah, it's still high. You can take it down again. Take it down, Sidi.
Yes.
Now it's a little bit down. Yeah, yes. Yeah, okay, so...
Yes, I've done that.
Yes, yes. So, briefly, in English, Mr. Kaule, we see that the RAND Corporation has actually released a blistering report criticizing what President Emmerson Mnangagwa's government is doing in Zimbabwe. And they are really not mincing their words. They are saying that there's nothing that has reformed in Zimbabwe since the ouster of the late former president, Robert Mugabe. So what's your take on that?
My brother, let me tell you something. These people are the enemies of our government. The enemies of ZANU-PF.
Uh-huh.
And they are working with these other people, the people in the opposition, MDC. And they have an agenda. Their agenda is they are trying by all means to make sure that they topple the ZANU-PF government. Through whatever means. And these people are not happy about so many things, especially these people with their hidden agenda, especially these who are working with the Western countries, who have imposed the sanctions on Zimbabwe. And these are the very people who are have a hidden agenda on working against our government. This is the work of our enemies.
But how can you say it's the work of your enemies, yet we can see on the ground that, remember what the army did to people in 2018, and then last year as well, people were shot, you know, by the army. And then when you talk about food, There's a crisis in the country, Mr. Kaule. And people, some people don't even have a meal per day, a decent meal per day. So maybe they are saying the truth here.
Let me start by addressing the issue of the incident of 2018 after election. But my brother, let me go back to what happened during the Kuguraundi era. What happened to Mugabe government? What did they do, these whites, especially the Western countries, who are now fighting us? By that time, they were hero worshiping Mugabe, doing all sorts of things for Mugabe, praising Mugabe, doing all sorts of good things for Mugabe government. But by that time, Mugabe was butchering our people like I don't know. But where were they? Where were they? Why are they making noise? Now that the people, seven people have been killed, and they are making noise. What the hell of a rubbish is that? And then let me tell you, my brother, these people, their agenda is very clear. They are fighting our government because of the land issue. And they are not happy. And they will continue like that, working with their enemies, especially with the NDC. That would want to see the government, the Zanu-PF government out of power. And they would want to, by so whatever means, they would want to see themselves in power and working with these enemies that I'm talking, that I've already mentioned.
Mm-hmm. Marvelous.
Aha. Regei chimbotora mukana unoyu kuti timhorese vari pano Facebook page yedu yeVOA Shona. Tikuona panapa tina Makunyanga Costa from Johannesburg. Bekimpilo Ncube ari kuti evening, ndiri kuno ku South Africa. Tinashe Maruta ari kuti good evening. Dimbiri yawanda, and I'm watching you, I'm here in Durban. Try more shumba ari kuti muri sei mu studio, ndiri kukuonai. Ndiri pa Port Shepstone. Love much nengo tukukona I Divine Mamvura. And I'm watching you from Cape Town, Lakeford Ruguru. Aripano, and I'm watching Trust Chipanga. Good evening, I'm watching you from Gabs in Botswana. Tukutarisa shakare tiange tukutaga kuti tiwane wekutaura navo veku MDC nekuti ndanzwa vagaule apa vari kutaura.
We've got already a person from the MTC and that is Tavita Kumalo. Miss Kumalo, good evening and welcome to the program.
Good evening, kids. Good evening, Zimbabwe.
Thank you so much, Ms. Kumalo. I think you have heard about the Rand Corporation report, which is really blistering and, you know, attacking the ZANU-PF government for making some promises that they haven't delivered. So far, so good. What can you tell us about the report?
First and foremost, is the MDC party led by Advocate Nelson Chamisa. The Rand Corporation report has vindicated the MDC. Since 1999, we've been telling the world that ZANU-PF is full of thugs. ZANU-PF is full of satanists. ZANU-PF is full of people with no respect for human beings but themselves. ZANU-PF, as we speak, they went into power 2018. As we are speaking today, we have no electricity for 18 hours in Zimbabwe. We have no water. We have no medication in hospitals. Our kids are not even going to school. So, as far as we are concerned, the Rand Corporation was spot on, and all what ZANU-PF must do, they must just step down and let other people run this country. They are destroying the future of the next generation of this country, and these kids will come to our grave, and they will kick us out and throw us into the sea.
So, Makumalo, ngazu kangele kote wakubona wazani bwona ukuluma kwa abo. Baya tosibili kuti ibuto wazani se kule impande kwenye Zimbabwe njalo. Bati akula kukukweza bakona. Mwanzo kube 3 years from now, kusia fika kumbe nini. Ngaku ngalungiswa interest nini. Kambe konoko ke ungati ngako.
Uji klinika konoko mwanzoze mchegu kutu mtu umonga meli leli zole Zimbabwe. Apu yezi chela ukuthi singasa inyama siye usha ama mbatati le chomodia. Umuntu obusa ilizwe nalomtshela kusho ukuthi uyabekhuluma bemfaka umbhobho emlonyeni abesesaba ukuthi atshela abantu iqiniso but okukhona yikuthi umnangagwa ngatshaye phansi nezanupiyef ayina bebidiniwe bakithi bebudiniwe shem
cela ubambe khonapho Makhumalo ongayindawo Marvelous.
Ehe, muzvare Kumalo, mungatitsananguriro kuti muri kuona sei zvinyorwa zvaparurwa izvi neRand Corporation ikuno kuAmerica.
Zvinyorwa zvakanyorwa neRand Corporation susebato reMDC rotungamirwa nababa Advocate Newton Chamisa. Zvaratidza umbo hwekuti isusu seMDC tagara tichingozvitaura kuti ZANU-PF haidzi haripi bato rine hanya nevanhu. ZANU-PF ibato raka iri muZimbabwe basa ravo nderokuba. Endi ZANU-PF chakashatira ndeyekuti pavanoba vanoba nembeu izvozvo mvura iri kunaa tirikukona kudyara mbeu because vakapa nembeu dzacho. Saka vati kunyepa ichokwadi tagara tichizvitaura sebato but hapana munhu aititeerera. Taiudza kuti tiri kunyepa nezanu ivo vekuamerica vama vangasatibhilivhi. Saka nhasi chokwadi chabuda pachena. Saka chasara panapa ndechekuti zanu ngaimbonongananga twayo imbotaya vana vezimbabwe vavaedze kuti vagadzirise nyika.
Batai makadaro regai timbotora kola. Halo kola. Halo kola. Halo.
Halo.
Ehe, tikutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri Brown Zabire, ndiri kuwadzana.
Ehe, kwakadii kukuwadzana?
Kwakanaka.
Tiri wadi zvedu kuno kuti tipewo pfungwa dzenyu mainzwa iri mudandaro iyi.
Ndingaizwa muhwari tinongokumbira kuti dei vakuru vedu vangobatana tangonyika yedu yabata zvakanaka zvinoamba zvakanaka munyika yedu yeZimbabwe. Hello.
Taurai, tiri kukunzwai.
Nadi.
Tiri kukunzwai, endererai mberi.
Tatinokumbira kuti dei.
Nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika asi tanzwa yedu muchidimbu. Halo. Chingoitai kuti ga tibva taenda kune vamwe.
Okay. Tingokumbira kuti nyika yedu idei vakuru vedu vangobva kuti tivabatana nekuti chipatara mukusiwa muchipatara umo chikafu chekurya hakuna. Saka tachikumbirawo kuti vabatana vakuru vedu tagara zvakanaka munyika medu umu. Zviwanikwa zvashanda kuvana veZimbabwe zvatibetserawo marizini tichabetserwa isusu.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Bye-bye. So we're hearing there from our caller who's in Kwadzana. He says his wish is that, you know, the two parties sit down and really come up with something that's like a unity government or something, because he says nothing is moving. There are no medicines in the hospitals. There is no electricity like what Honorable Kumalo was saying right there. So maybe let me go to her and ask her, what is the possibility of having what the caller is asking for, Honorable Kumalo? Hello?
Hi.
Honorable Kumalo. Kola angari kuchema kuti hanzi dai mabato abatana nehurumende kuitira kuti zvinhu zvigadzirike. Imi munoona sei zviri kutaurwa nakola izvi?
Maonero ake hatirambi. Sebato reMDC tiri kuti toda tikuite dialogue. But nyaya ipo ndeyekuti hazvitibatsire chinhu kuti une mwana akaita grade 7 woita mwana aita yunivhesiti apasa wekuyunivhesiti akugraduata mai makuti munhu wegrade 7 ngaiende nokuti yunivhesiti vanograduata nese hazvibudei. Yepolati yezanini yokunhonga vanhu vakadyiwa vana makupe nana madhuku haisi inguva yekutambisa nguva yevana vemuZimbabwe. Tese uno pasi rese tinosisa kuti bongozozo riripo muZimbabwe ndera purezidendi Chamisa naMnangagwa. Saka nyaya ndeyokuti ngatiite dialogue but chatokuda ndecho mutongo gava wacho wedialogue. Hatidi munhu anotarisa mamwe mativi, tiri kuda munhu akamira semuzambiringa. Hatingatarise mativi asi achitarisa chiproblemu yatinayo. Vanhu ivavo vanowanika musadhaki, vanowanika muau, vanowanika muinternational, then togara pasi totaurirana. Uyewo pane zvinhu zvatofanira kuti tichinje
kuitira kuti zvinhu zvacho zvifambe like mareforms ari kutaurwa nepasenge zvepanze but pari zvino hatigoni kutaura nevanhu vakadyiwa kuti kutambisa nguva
aiwa mashoko makuku to Gibbs
yes kurume lo baba setsongweni woti sizokuti mbato setsongweni kunjani kwana pekongweni yalo I think maybe Kurma is
from Hello, home. Caller.
Hello.
Hey, Chukta or Nanu is a Murukubi.
Muta and Norma Buddha are from Francistown, Botswana.
Tauratins.
Do not send the Nepindians and speed your favor. What Gaule and the Andinum Buddha, I got to know Gaule, I think the Shai Shorten as Ang. What Gaule was at our one semun, I see your moon and Muslim. Wari kufara here nevanhu vasina saka iwaina wani vanhu vasina zvipatara vari kufa vanhu vasina mvura yekumwa migwagwa isingachatofambiki iwari dzorutonga Gawandi pindiro kuti shuwa ari kufara nezvinhu zvakadaro.
Vagaule manzwa zvataura pola.
Yes, ndikuzvinzwa zvakuti azvari kutaura.
Ehe, mupindure yenyu.
Ndiyazandi mupindure. Zvamari, inini ndinogona andifungi kuti ndinogona kufara kuti vanhu vari kutambura, vanhu vatambure. Ndoda kukutaurira kuti iwewe imi makangwara muri kuita satsuro MDC itsuro munongoti imimi mopombera vanhu mhosva muri kukonzera maproblems atinawo ndimakakumbira masanction makakumbira imurikuramba kuti zvinhu zvirambe zvakaoma kuti mumuke makapinda muchigaro yokuti mutonge nyaya yokuti yatotarisai nzira yamakafamba nayo makatorera makupe position yake constitutionally makupe ndiyange eri leader anechibanda kutora kuna tsvangirai but vanhu vechichema mutumbi watsvangirai usati wavigwa imi mange muchiita chamungachamuta muchimhanya naye ndizvo zvine problem mune problem iyoyi hamuchikuona kuti problem yakakura sei even maproblems atinawo iye zvino ari kuramba ichinawo kuti ndiri kudzidzira kuti zvinhu
zvizvisiaakuindiramubvunzo hamusi kundipindira mubvunzo handiataura handisi munhu wemdc handisi chii musandisa kwemdc ndiri kutaura nevanhu vari kutambura handisi kutaura ndisi mdc inini manzwa baba gaure vanhu vari
kuchimbuzo
handisi vemdc kuti mdc please don't
I'm going to go to the house.
Listen, Mr. Gaule. Takatora nyika tisitora kuitonga. Tikatora minda tikatora kuirima. Hatichairima. Takugadzira minda. Semachea. Murubandwa. Hakuna commission yakamboiswa kuona kuti development iri kuitika here muminda. Hapana. Vana votaura kuti kune vanhu vari kuita zveuori mowadzinga. Mr. Gaudi, say the truth and shame the devil. Don't form around the moon. According to the election, I mean, my sanctions, I find that the Udim Gabe said, you are Britain, Ghana, Britain, America, Ghana, America. Even though Ghana is Mabia. That's when it started. He declared, don't cry to anybody. That's your father. So mukada kuchema nekuti vamwe vari kokumbira maelection imi makaatangisa inini vacho hapana sina zvikana bofucharuraka zvinhu zvaizvozvo now imi makuti masanction tinyararirei kana musingagoni kutonga kana mchibona mtonga stongaika tijre. We are not saying get off, but to the stonga mtijre.
Aiwa wakola mataura zvishwa tambo kupai nguva tinotenda regai vagaure vapindure tozoenda kuna honorable Kumalo vagaure pindura ikola tibva tapedza yedu toenda kune vamwe.
I think maybe Kaule is not cute in there. So let's go to Ms. Kumalo. Makumalo, nga usu lalele sibi lapa. Uyazizwela la kuti ubaba. Uyazizwela ngapakati. Uyakhuluma sibi kuti owenzakale eZimbabwe akulunganga. Ngakho ke iRand Corporation itshaye ekhaleni. Kuyiwa phambili ke nxa sokunje. Uyamuzwa lo ubaba uGaule uyakhuluma la esithi hayi. Abantu abawonayo yini abe-MDC lani lithi hayi izanu yiyo engazani imbabazane pho kuyiwa phambili kumele kwenziweni lapha Makhumalo.
Right, asithi mina lawo singomakhelwane ngapha nomakhelwane ngapha, so wena izinto ezonakala emzini wakho ukuthi kumakhelwana nguye wenza ukuthi emzini wakhe konakale. Izanu yathi yona yawina bewiniswa yi-constitutional court umalaba wabanika elizwe ukuthi babuse. Thina kasifuni kubusa, sifuni kukokela. Sikokela abantwana baseZimbabwe baye eKenani. Hayi khona lokho kwezana ukuthi sihlala sihlokozwa ngezipikisi. UGaule akahloni abantwana baseZimbabwe. Yikho ungasekho ephalamenti Gaule. Shuwa nxa kuthiwa kulomlimi esimtandazayo kulo mhlaba lo. Wena umela ukuthi aye ngoswazi wena. Awusoze ungene kustudio utshele umhlaba wonke jikelele ukuthi khona indlala eseZimbabwe kuswelakala amanzi amagezi i-MDC singena ngathi sibusa liphi ilizwe thini. Kanti yini elibusayo nanisusithi ama-sanctions ani amagodi amaphodoli lawa abizwa ngama-sanctions amanzi ukuthi akawakha ngama-sanctions ona lawo ungena ngakolo ama-sanctions Gaule ama-sanctions ngawokuthi tinotavita esingabusiyo siyangena eNglandi wena kaungeni ngoba soze sikuvume ukuthi uye kudla imali wasitshontshela yona kanti esingasitshontshela 15 billion asikwazi nokuthi imali angikhona ingabi laphinde ngashaya 3 billion phezulu laphinde phana ngashaya 10 billion phezulu ngibona kanti nathi izithutha lingaze lasenza izithutha Gaule ake sabe lisihlonile.
Yes, cela ukuthi
ukuhamba mangu ukuthi phela anisakwazi ukuthi iqiniso yilipi.
Makhumalo,
indlela ekuthi siye phambili kumele sikhumisane umlotha kodwa sifuna nomlamla nkunzi ongasoza thatha ihlangothi le-MDC kumbelezane. Umlamla nkunzi lo kumele aphume ku-SADC ku-AU kumbe ku-international.
Yes, I was a cool Kurampa Makumalo, Bambunga Ikachana. So, what Ms. Kumalo is saying is that there's need for a mediator who's not from Zimbabwe.
Mm-hmm.
Mediator who is a person with an independent mind. So, I'm told that we've got another caller on the line. Kunjani kunapa kumweni?
Ngiyaphila kakhulu Bridget.
Ngikhuluma lobani?
Nukuluma no Elfas Kota lapha eLimpopo lapha eMkopane.
Yeah, Elfas. Kunjani khona ngapha baba?
Hayi, ayi nokuhle, hayi South Africa inhle kakhulu ukufamba kabi yona lempiko esiza every second every minute every hour yase Zimbabwe le.
Yeah, ungathi ngakhona ukwenzakala eZimbabwe ngoba siyabona iRand Corporation ithi abantu bayancindezelwa okunye okubangalisayo. Okwakusenziwa kumgabe kuthiwa kungumfana sibi. Kulalokho okwenziwa ngumnanga.
Bayitshaya emakhaleni bakhuluma into esiyibonayo every day. Abe-Rand Corporation labo bakhuluma into esiyibonayo every day. Yingakayi indawo lapho bengicela ukuthi mbulise umama umahade fane ngimhlonipha ngikhulume kakhulu njengomama umahadebe lo eluveve emangcwabeni.
Ngimhlonipha
kakhulu 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 makuma Khumalo ubama uTharisa Khumalo.
Hayi siyabonga.
Linjani baba bangithi ngiyabonga kakhulu.
Bana mama, likhuluma nami mama, ngiyalihlonipha mama. Umbono yenu, uyazi example kamama, ngumama uTharisa Khumalo. Lo bekhuluma nje, uyazi liyitshaya ngqo every time, uyazi ngimlalela especially njalo nje mama. singaqedeli indaba khonapho ngilithanda kakhulu. Liwubambeleni umsebenzi womsebenzi lo nzima. Kodwa-ke ngoba kusasa nizavukele bonana nobabuchamisa. Into engiyifisayo mina ukuthi limtshele ukuthi khona into le yokuthi siyenze ama-negotiations yona layo ama-negotiations neza ku-P F asiyiyekele. Abantu nabaze benoko besibhodisa. Ithi lapho esizasiza sila khona ukuthi bona ngokwabo baza kulwa bebodwa sokuseduze.
Mhm.
Izici ngempi yabo bebodwa bona mina ngiyazizwa ngendlebe yami ngilapha engikhona la.
Hayi, kuyezwakala mntu omdala
ngizazi ukuthi le ihlale ikhuluma right through lapho kuba ugawule ngangena lapho uthi umgaba wabula nibizwa umgaba wabula nibizwa. Babe bamba ama conference wala abanga Victoria Falls, hey, Godini, hey, kuphi. Lo babe sithi no mugabe for power, mugabe for president. Yena uma phezulu kakhulu yena uba ugawule. Iminyaka. Namhlanje sika sithi umgaba wabula nibizwe. Uyazi ngizwe ngathi ngaqhamuka inhliziyo yazi ngiyifse.
Hayi siyakuzwa kakhulu mntu omdala. Siyabonga.
Kodwa into zenzakalayo on the ground ziyabonisa ukuthi those elections were stolen just like the previous elections. Nale ziyafuthi unozobona ukuthi nikhona wani gawulawa.
Sibongile kakhulu Elfas. Yes, sesingenisa abanye. Ungadinga nokusasa uphenduke phela kusasa.
Ngibonga kakhulu mntu omdala.
Siyabonga kakhulu baba. I thank you so much, Debong. So what you are saying is that, you know, the MTC should not negotiate with ZANU-PF. It doesn't want to hear that.
Mm-hmm.
Says once that happens, then he says it's sort of like a merry-go-round. So nothing will be resolved.
Regating to kuna mshare kumalo, atipe opungwa zenyu panesho ataur wanakola.
I'm a piece of whatever.
Aywa.
Mashoko makukutu iwawo.
Mm-hmm.
And ari kuratidza kuti ari kurwadziwa zvokuti ukanzwa munhu kuti mwoyo wakudambuka wotoziva kuti hakuchina kugara zvakanaka. And ndo hondo yati kuona munyika muno asi hazvirevi kuti ZANU tinoireketa. Tichangoti cheki nezanu kusvika zvanaka.
Mm-hmm.
Because hakuna imwe Zimbabwe kwatogona kuenda ava vatingati ZANU, isu tisingati ZANU. Hapana kwatingaende tine Zimbabwe wani tichaihwira kusvika zvanaka. Vana gaule vakonewa vakatiudza kuti by 2020 there will be health for all, nhasi zvipatara zvakavhara.
Mm-hmm.
By 2020 there will be housing for all, vakapaza dzimba dzedu paoperation Murambatsvina. By 2020 there will be education for all, vana veda vari kudzidza vari kuita mafomu po vasingagoni kuverenga. Saka tiri kuti isusu navo vana gaule kusvika masiya kuba nyika isi yenyu nyika yendeyedu isi. And mukafunge kuti sezani nini ndimune matato dzidza eZimbabwe. Mwana wese weZimbabwe ane peace title deed ikazvisanganisa zvotobvisa ZANU.
Aiwa mashoko makukutu. Tomboverenga zvakare kune vari kunyora ipo pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tina mai Nicole vari kuti vagaule asi vatiza here. Ameno vagaule muchiripo here muri kubvunzwa panapa. Hanzi hatisi kukudzwa ikasi matiza here. Tichavatsvaga kuti varipo here. Lloyd Shumba ari kuti vagaule aiwa. Castone Tigera ari kuti huori ndiwo hwauraya nyika kwete masanctions. Donald Mambo ari kuti please call me Kevin Marinda. Hanzi phone me, I'm here in Mozambique in Hambane. Mvavaisa namba dzavo. Manyeka mai ole ari kuti kodwa anyora hanzi and we are now losing hope. B. Marsh ari kuti call us and dzako. Sisimavi, I think you should let Gaule interact directly with the callers. Ndokuti zviite ndozvatamboita kana pane mumwe caller achakola tobvatira tataurirana. Conrad Gondo anzi maswera sei manjenjenje nemi mbizi aiwa magona ndisiri pano. David Matsito ati tiripo pamoza munangagwa akamboti zvinhu zvichachinja in 40 days akazoti 100 days but now 00. Caston Tigera ari kuti naiva gaule ko mayouth eZANU akanyeba here kuti ZANU iri corrupt. Vagaule muripo here panhare muri kubvunzwa panapa?
Ndiripo.
Ehe, pindura yenyu.
Ndiripo chaizvo. Yes, ndipindure.
Ehe.
Ehe, chinzwai ka. Ndoda kutanga kupindura nyaya dzekutanga dziya dzavana makumalo. Unozaka vanhu veMDC ava vanhu matsotsi vanhu imbavha tarita corruption yacho vanotsvaga mari even mari dzemadhona dziyadziya ndikakutaurira kuti vange vechirwisana vechirovana vechitakutorerana mari dzemadhona mari tiuchiya nemabhegi dzichibva kusouth africa vanhu vanoda chinangwa chavo chokutora mari chete havanei nevanhu vanhu vanenge nevanhu vanhu vakaita savatsvangira vanatsvangirai vari vatsvangirai vaenda wasara
I don't know now.
Yake, and the position yake vechiisa munhu utsvangirai isati avigwa matsotsi okupedzira ukatarisa ndiwo matsotsi vanotambatamba neupenyu hwavanhu vanoda kuti vanhu vatatore vanhu sevanhu vasingafungi vanogona kutaura zvese zvavanoda kuti vanhu vaterere hatidi vatengesi varipo tinovaona kuti vatengesi
vokupesiravanhu
vanoti vatengesi vechitengesa nyika kuvarungu ndizvo zviri kuitika vari kushanda nevadzvanyiriri vanhu vatengesi vokupedzira inyake nyika iyi yakarwirwa vanhu vakaenda kubondo ropa rakateuka vanhu vakarara kumasango vechirwira kusunungura nyika iyi ende vanhu vacho vatengesi vokupedzira ndivo vari kuita zvavo vachitsvaga mari ukatarisa mandc ipati yakazara matsotsi vambavha chaizvo
zvokupedziravagaule batai makadaro tinzwe mai makumalo
before makumalo comes in let me just give in some kind of flag in which some things can be said. One of the things is the key findings of the Rand Corporation. It says genuine reform is unlikely under the present economic and political conditions in Zimbabwe in the lead up to the national elections in 2023. And it further says Zimbabwe is likely to continue down a path of political polarization, protests, political violence at the hands of the state, and economic deterioration. And then they further say that in terms of the Mnangagwa government, it will continue preventing and suppressing a political protest, and the media remains heavily biased in favor of the ruling party. And there are a few tangible steps that have been taken towards reconfiguring Zimbabwe's autocratic system. So all these are what the Rand Corporation is saying. So you can now chip in, Makumalo. Ngena kona. Are you there, Makumalo?
Yes, I'm there. Which language?
Taura inyeshona vanga vati MDC yakazara nematsotsi saka tati muzvipindurire muripo ipapa.
Matakurira gaule anondibvundutsa. Endi gaule ka I think zvakakosha kuti wombono vhesa nadzokota. Wechingwa. Because wabvunzwa mubvunzo. Nevanhu varova runhara apa iwe wakutuka MDC uri kutitukirei ndimi muri kutonga ndimi makahwina maelections ndimi mbavha kuti kana isusu dai MDC tanga tiri mbavha gaule dai tiri mujere izvozvi imini mfumira wakaba mari kunasa mukamusekera mujere mukadzoka mukatiudza kuti akupenga hagoni kuti amire pamatare ezvimhosva dai angairi inini dai izvozvo ndakagara mukame ndichiora mukameu saka ndara gaule regai ndakakuudzai kunyepa kwenyu kuuya onai chibhagira chiya chazoti afande kuuraya nyika makunyepa zvokuti hamuchazivi kuti modini ngatibvumei kuti nyika yanhora nyika yoda rubatsiro vana vemuzimbabwe vatambura todini nhau iripo ndeyokuti inini makabira chamisa mbudzi dzake dzorai mbudzi dzachamisa nyaya iperei.
I think we have a caller gate timboenda kuna caller. Hello caller.
Ndakumira kupindura.
Yeah, uzapindura baba Gaule ngoti uzapindura baba.
2 minutes ngotora caller.
Ndatati caller then.
Come back to you.
Yes.
Hello caller. Hello caller. Makadi.
Hello.
Ehe taurai tinzwe tukutaura nani uye zve muri kupi?
Ndara nambuya.
Ehe muri kupi?
South Africa.
Muri ku South Africa taurai tinzwe.
Maonero angu ini ndeyekuti
when the election and a democracy, when you have my election, and one color of my election. So far, I even have seen a fact in the final state. And I buy it an hour one, I end up in my court, end up my court, you know, to your hands, and what believers to put out one in my court. The number of the new Dama, Kunama, that Peter Shamika Argo with any legitimacy last and not as you wish. I never remember because of you, Zimbabweans, that's a deal of going to Poland. With no conditions, in case Zimbabwe could be. Because if you want an opposition in Zimbabwe, you don't see you, and there is a sanction with me. It's a human rights, but she found it that I've died. Now, we don't need to go to the war. Remember, too. It's not to work in Israel.
Regeti tini mshare kumalo wa responde ni uti nare zinya zisunzu wika asindo funga wa jinzwa mshare kumalo manzwe ere shwa taur wanakola. Halo
anangu zinzwa za wata uri
kula wangabari kuti ivo ajite ere kuti vacha misa va anzi vane vari kuti ivo va avaskuda nyayeli jiti mesi nyaya cho ichazopera rini nekuti vari kuti ivo hazvingaite here kuti vachamisa vambosendeka parutsivi mafungiro avo vaite zvakaitwa nava tsvangirai vaende kunotaurana navamunangagwa kuitira kuti nyika ienderere mberi.
Aiwa zvozvipa maita mafona takasendeka 2008 makati kurayira vanhu mukatisa malong sleeves nemashort sleeves mukapisa dzimba dzevanhu mukarepa vakadzi mukarepa vana vadiki handiti ka baba tsvangirai vakaona kuti vana vanga vatotambura nokurepiwa tikapinda kuchienu tanga tine global political agreement kwataifanira kuti tione kuti zvakanyorwa izvozvo zvinoitika patizanu yakaramba kuti tiimplemente kuchipa. Saka mujikaranga vari kuti chakatanga ndochakachenjedza zani yakazotichenjedza kuti tikashanda navo iwane vachitishandisa takapuwa minister of education Conchat excelled minister of health Dr. Masorera excelled minister of finance tikatautenga zvidhola for two tichingopedza chete zani ichipinda 2011 zvese takadzokera ku 2006 takazotibatsirei kuti tiite GNU nevanhu vatoziva kuti basa ravo nderokupaza isusu chete tisitokugadzirisa saka panapa isusu tinowaridza dhani yopfugunyura towaridza dhani unorara rini baba mataura iyayo Polad kana yanga iri genuine negotiating forum kuti tigadzirise nyika ko vanhu vakutopera masikafu erainbow nation ngei. Because muchikaranga ukaona rainbow ichibuda mudenga woziva kuti zviri kuya zvakaoma kana vakutofeka masikavha aya saka zvakutoreva kuti vanhu vese vePoland vanhu vezani saka topinda sei mugrouping yezani tiri kuti isusu ngakuite dialogue iyoyo muri kubvuma inini kuti dai nyaya iri kunetsa panapa ndipresident Chamisa namunangagwa saka sei musingabvumi kuti vanhu ava ngavagare pasi kwoita mutongi gava asingatori makiri kwete zvandi kuona kupfuatira dizve zvanhu zvomupfeka masikabha munangagwa izvo
siyakuzwa kakhulu makhumalo siyabonga kakhulu sibili ngakhona kokwethulayo. So you call it because you have been late. So
yes, I think maybe you can just summarize, but also give us the recommendations of what the report actually says.
Yeah,
oh, there's a caller?
Yeah, I think we'll call it.
Hello, caller.
Makabi wanza dzimave.
Ah, tiri wadi. Sorry, ndanisina kunzwa kuti makabata panare. Taurai henyu zita renyu nekwamuri. Mobva mataura henyu zvamuri kufunga.
Ndiri kuno South Africa ndinoitwa makombe.
Taurai tinzwa.
Vagaule vari kuti kwesitira nguva nekutaura zvekuitwa kweMDC. Zvekunzi vakagadzani zvisina kana nebasa rese zvisina kana chazvinobhokuidza. Zvisiri izvo zvekutodiwa isiriyo mhindo yacho vagaule vari kutikwesira nguva gaule ngavataure chaizvo chaizvo kudzinga kwakaita kwakomana ava vataura kuti uyu neuyu vari kuba ende for sure makambozviona kuti vanzvanzi kuti fuel inonzi nyika yese inosupplywa nemunhu one fuel konzi chibage hupfu munhu one eish wakomana ka tiri munhamo ende tine problem hombe ende hamene kuti zvichamira sei as long tinana gaule ava vachifunga nemafunguro avo ava nekuti muzano anenge afunga zviri opposite zvekuda kuvaka nyika sevakomana avo vangava kutaura kuti kuda kuzama kuda kumenshena vanhu varo vari kuita hori vabva vadzingwa izvozvi hazvishamisi kumberi uko umwe anogona kutwakafira mberi saka haa tichori pamahwani akaita zvisingatomboiti dei esh hatizivi kuti anotibatsira ndiani ade zvaitoita hameno kuti zvaimira sei kana ari masanctions kana vachitoshema nawo dei vagona kutoawedzera vatoauta tight manje kutonyatsoita tight vanyatsochema because hazvisi kubatsira hazvisi kubatsira vari ngochema nevasanctions vachinyepa asi vari iyo vari kuba mari zvinhu zvese zvakaita stand still hapana kana one production irimboitwa muzimbabwe kana one nekuda kwezanu p f namunangagwawe munhu asina kana idea yekuti nyika inorwanwa sei dei anamboitawo sabhuku pamwe kuda zvingadai zviri nani manje esh tiri pamahwani asingaiti hameno hatingozvozvi
aiwa tinotenda kola nepfungwa dzenyu muve nezuva rakanaka
so sibuye kuwe mama Makumalo. So Makumalo, nxa sisikhangela sibili siyabona ukuthi kuyahlupha lapha lalapha ongenziwa eZimbabwe kodwa ke nxa singazama ukumepa iway forward ukuthi singathini mana ngubekele nje kuhle ukuthi bathini laba abe-Rand Corporation ngama-recommendations abo. So here's what they are saying. They are saying politics and economics are inseparable in Zimbabwe and the country will be unable to recover unless the two sectors are addressed in a coordinated fashion. Baphinda njalo bathi ama-international actors, including the United States, there should be some coordinated approach so that Zimbabwe can implement genuine political, economic, and security reforms. And they are saying that at the end of the day, there is need to attract investors, yes, but it can take a long time if there are no reforms. So the last thing that they are saying is that the international community should proceed with extreme caution on economic support for the government of Zimbabwe. Lapho ke Makumalo kungani kungani engxenye ibadla lezanu PF lingachinga khonapha. So ke akutsho ke ukuthi going forward ngesindebele sibili ukubeke Makumalo bese kubeka la nge 1 minute ngesikhiwa senze njalo bese siya kubaba Gawule.
Ilandela le ama recommendations
iye kunjalo mama
hayi kuhle kids
hayi
into yokona amazwi angaphandle la afuna ukuthi lethe kuhle and siyapha indlala esikucelayo thina njengabantwana baseZimbabwe akho nto zakogawule nabo mna ngakho nxabe lethe ukudla lokuyana ngababuye bathuma izisebenzi zabo ngobogawula abakwenza yikuthi i-UNAIDS ngabithi ukudla kumbe yiphi organization ethethele umuntu bayathatha umuntu abawuntshontshe namorayisi lawo bayethengisa ezitolo zabo emakhaya abasaphi abantu lapha bapha khona abantu bengisegwanda kathesi bebesibibesabantu kuthiwa kwini inyawuthi ogcela inhlabathi abantu asebekwenza ngendaba yokuthi sebedukekile indlala bayasibona ithiwa zonsane senhlabathi bapheka idelele benzokukuginya ihlabathi lalala yedelele ukuthi babambe itumbu naleyo iyabe ingechithekileyo osogawule sebehlule ukuthi bangayiklina njani so nxa international ibuya bakithi ngakubuya abantu abazakhangela ukuthi ukudla kuye ebantwini Ndiyari mwase kamundi kumuna ngama reforms kids. Ezu, mfina zanyi tipume na ma reforms. Amuda pisa wakoni. Mwiza, iza niza mdoki nchoonchu keto. Nchooncha, isi vunana, isi tuvula, isi vopa. Njalo, limko gali kuti iyu esu meri ingazania si bambania, bambania. Oge zakana kudeli kuzi. Mwinsela, abantu laba bachoncha ngayo. Unyesu tiba nchonchile. Unakama kuti, hai, ndo ze chizi. Ututile gaga utupangu nivonu kuti, na andi panana salinya tena. Banchoncha nukonu kuti, baya mshaisa ngofalu, uzuzuwele ntu hazi.
Ye, akwifaka nyesuki wanje, 1 minute, mbeza siya kubavuka uli.
The RAND Corporation's recommendations are very clear and precise, and there's nothing to add on as the MDC, because those are the areas that we've been talking about as the MDC, that the politics of Zimbabwe and the economic meltdown must be properly coordinated if we want to improve the livelihoods of Zimbabwean children. And the U.S., yes, we have to coordinate, because we have a problem with these things on ZANU-PF. They will steal the same humanitarian aid that is being brought to Zimbabwe. Instead of it going to the beneficiaries, it goes to their shops. And they start selling the same humanitarian aid. And what they don't give to the Zimbabweans is chaff, which is meant for animals. And at the same time, we need to deal with the security sector. Mm-hmm. And we want to believe that when we are going to have a dialogue, with these things of ZANU-PF. It is very critical that the security sector is part and parcel of that dialogue, because it looks like they are in charge. Kaule and Mnangagwa are not in charge. That is why they are blaming MDC. And if investors will not come to Zimbabwe, when ZANU-PF came 2018, they came telling us, oh, Kaule, and they said, we are open for business. There's no business in this country. All companies are shut down and they've been changed to churches.
Uh-huh.
And then the international has to proceed with caution. They must not give ZANU-PF any money. Can you imagine a government that steals money from the global fund meant to buy ARVs for Zimbabweans that are positive, who need to lead their lives and look after their family? They stole that money. These guys are thieves.
Baba Kaule, mpendele ngamafutshane kwalapho baba. Uzakhona baba Kaule, cela ungene kwalapho ngena baba.
Umakhumalo, ngifuna ukuthi ngimbonise into yokuthi kabayilungise, bathontshela uMagophe kuqala ntana ukuthi bathontshela uMagophe iposition yakhe bayinika uChamisa ngesingundengundu. Iparty leyi yiparty edangileyo kakhulu. Kwesokuthi okwesibili baphinda bathatha uMonzura kwathi kuyenza ama-elections. Kwaba hiza, if they cannot manage the politics of the party in Yahweh, within their own party, a party in Yahweh, what more election of Kuluman, the general election, if the party in Yahweh, Umonzura, Wamukera, Baba, he can't do it. There's another Kang, and I think I don't want to party with that. Abantu bechawo abesiyazi ukukhuluma kwamadeni kwabusa chawo abantu emashini ngalabantu beorganize that chawo abantu ngabo bonke beyiphathi lokugcwele izigani ngezindlela ngangokuthi ngitshengisa ukuthi abantu laba baningilile kakhulu ngendlela abayenza ngayo izinto zabo bekhuluma into ezingayisizwa abazenzayo
kodwa kulungiswa njani nxa kuyo phambili bakaule
ukudla kwabantu ukudla lokho ukuthi ukudla kubuyayo isikhulumende kaMnangagwa ngifuna ukutshela akula muntu okukhethwayo ekudleni ngamanga abahamba bayahlabela bafuna ukuthi abantu ngaphandle basikhangele njengokuthi ngabona ngapha ngasikhubi kuhle ngasifuna ukukudla abantu abafuna ukuvala ukuthi uhlelo lokuphathiswa ngokudla kungabuyi elizweni ngabantu abagangileyo bafuna ukuqhuba uhlelo lwama-sanctions ngendlela ekuqathile kwebelekwethina ukudla nasokukhona akula muntu obandlululwayo kithi abathumela abantu ihloli lizobona ukuthi ukudla kunikwa wonke umuntu umuntu wonke uyakuthola ukudla wenza ngayiphi party wenza ngayiphi church ukudla uyakuthola kuzaqala ukuthi abantu bethiwa ukudla ngenxa yokuthobela indlala phakathi kwelizwe akumelanga abantu besebenzisa amanga endabeni yokudla
kodwa going forward baba Kaule going forward
Zimbabwe idinga i-political solution. AmaZimbabwe to decide their own destiny. Ama future yamaZimbabwe. Hayikona ongamalo kuzeni lokho kwe-rand whatever ubuya kusenza ama recommendations. Who are they to tell us what to do as Zimbabwe? As Zimbabwe, we need to put our heads together.
and chart our way forward. All the political leaders, political parties come together to decide what is the funan because it's a political solution.
Aiwa, tiri kunzwa apo vagaule na Honorable Khumalo vari kutatsurana asi pari zvino regai timboverenga zvinhu zvamuri kutaura ipo pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Hanzi na Wayne Shingi Muwi, ZANU-PF looted ARV money shame. Mainiko vabva vati gaule, how does that help the government? How does that help the economy? Give us solutions. Hanzi aiwa, chimbomira ekutaura nezviri kuitika mubato reMDC asimotipa ma solution. Muzvare Honorable Khumalo, motipawo mumazwi enyu kuvharisa chirongwa muchitarisa nyaya zviri kutaurwa marecommendations ari kutaurwa mureport aya.
Vana vemuZimbabwe, isu chebato reMDC tachenimudzwa neRand Corp report. Asi nyaya iri pano ndeyekuti totofanira kusunga zvisimbe nemhaka yokuti tichapera maoko setsipo dzani tatiuraya. Tichapa nejara, tichapa nekutambura. Yasvika nguva yekuti toita hedoni nezani. Zani nofanira kurova pasi, tatambura. Hapasina zvokuita kunze kwekuti tinangana chiyo tinangananga nezani. Hongu, ticharira, asi tinenge tavabvisa.
Baba Kaule, emazwi ako okuqina ungatini? Vhara kunapa.
Izvita zvetu zvisipichero kuvi kodwa tinati yapambiri indlovu. I nothing kamba. Okunye kungolo kuze ngiyabe kukhonkota kuphela. Kodwa indlovu yami nothing kambi iyaphambili. Akubuyelwe muva la. Abathengisi babevele bekhona la indlovu kodwa bazaba khona abathengisi sizahlala silabo kodwa ilizwe lizahamba liye phambili. Ilizwe lelaso ze libuyele kubanyimbe ezweni abayibo babevele esinyimbile la izolo lokhu abadinga ukungena nge-back door. Ngendlela yokuthi umhlaba bawathathele umhlaba, bawathathele amapulazi, bawathathele lezinto. Umhlaba ngowethu sonke siwushweni ngokulingana. Kodwa laba abantu bangathi happy because bephosa amasipana lapha la. Bafuna labanye bethu, abanye bethu babathengisayo. Singakhohlwa ukuthi abantu bayithengisa la ngesikhathi sisilwa sinjalo kwenkini wabantu bakulabanye babethengisa. Nakaphetha abathengisi labo kodwa phambili siya indlovu yanyathela. Izinja ziyabo zokugqokota.
Ndiyikati mani. Uwandu kamba manga ungene parliament akubhalela panje izani yakwezi condom yakusebenza kujikele tareni lokhu ngumani kambe nabantu amanga lapho kuthethele isikadi lapho
guys kanyanga zani lamhla simala pa kodwa ke sikungabe lokuthukuthela kangaka kumele nje amazwi abe mnandi abantu beyitshelane nje ukuthi lokhu kunje lokhu kunje siyakwazi ukuthi kuyakube kujisa enkundleni kodwa ke akula nto esingayenza thina ngokwethu besilethulela namhlanje okwethulwe iRand Corporation yena ebika ukuthi eZimbabwe sokuzalele ingwe ngakho ke kukhona okuningi okuhluphayo elizweni liliyana ngakho ke kumele kulungiswe okunye okuningi. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Miss Tabitha Khumalo of the MTC. She's the chairperson of the party led by Nelson Chamisa. Then we had Mr. Philip Kaule, who is a ZANU-PF member and a former Cholocho senator. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again tomorrow. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying good night.
Thank you so much to all those that were on our program tonight. Thank you. especially to those that were live streaming with us on our VOA Shona Facebook page. I'm Marvelous Mshanganya Huye, saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.